Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
And they drove my car towards the direction of Kwamaranda. But then about 10 kilometers away, ndopa vari kunzwa kaipisa.
Zanu PF yopomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga mumatunhu akawanda.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zvekutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino hapana mashoko ekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara pakaputika rinofungidzirwa kuti igas muJohannesburg neZuro. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhiri Jonga yezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dzemusi wa 23 mwedzi unouya. Mumwe ari kukwikwidza akazvimirira kumasvingo. Anoti akapisirwa motokari yake uye vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira bato reCCC kubindura vanoti vakarohwa. Vatsigiri veZanu PF ndo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga iyi. Kunyange hazvo bato iri riri kuti mutungamiri wenyika nebato iri vaEmmerson Mnangagwa vakati havasi kuda zvemhiri Jonga vakawanda vanoti gutsira mukanwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nezi West vatafadzwa mashaya mwando shumba vari kupomera amai Priscilla Moyo veZanu PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they invited the national executive the youth league kuti izova kampenera pamaranda number 1. So they were addressing vachitaura bad about me, but they were facing resistance. So after vapedza paiwa munamato pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo zvokuti kwai munomuvengerei tafadzo. Vanhu vakabvumira, so vakabhoikana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeye silver, so vakaitevera mota iyoyo. They thought kuti ndiripo ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupesira, ndopa vakasvika vakaintercept. Then they drove my car towards the direction of Kwamaranda. Then about 10 kilometers away, ndopa vari kunzwa kaipisa.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zvekutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Mutauriri wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda Kwashe Dewa, vati titaurei navanyati parunhare.
Taurai na National Spokesperson. Ataurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhiri Jonga idzi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBindura kumashonaland central vari nhengo yeCCC vaBrian Kembo vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZanu PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZanu. Kunyanyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe uyo anonzi Regis Mondoka zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew. musoro akakuvara akabuda ropa rakawandisa takanomangara nyaya iyi ku Central Police.
Asi vamandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzetriple C. Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato retriple C kuchuru mumusha weushe wekunze muguta reHarare vatrust wechikomo vanoti vatenherwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigiri vebato reZANPF. Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Dare reSupreme Court nhasi ratura kuti nyaya yakakwidzwa navasevhi yakasukuwere yekurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika inzwikwe nechimbi chembe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yanzwikwa pamberi pevatongi vanoti vachine mbiri bhunu, amai Felicitas Chatukuta naamai Susan Mafangira. Vakaendesa nyaya iyi kumatare vaLovedo Mangwana vanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya inzwikwe nechimbi chimbi mushure mekukwidzwa navakasukuwere izvo zvabvumiwa nedare. Pari zvino vakasukuwere vari kuramba vari mumwewo vachakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika musarudzo dzenyamavhuvhu kusvika dare rapamutongo waro. Motauriro wavakasukuwere uye vari gweta amai Jacqueline Sande vatenda kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Nhasi dare ranga richinzwa nyaya yekuti apiu inzwike nekukasika, nekuti kana munhu anota apiu anopiwa mazuva ekuti aisewo mapepa ake aone rekodhi rekuhighcourt, aisewo atinoti maheads of arguments asitaura mutemo rimaringe nenyaya, nekuti dare riri kumashure rakakanganisa kai. Saka sezvineiwo vaLovedo Mangwana vatara kuti inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika. Sezvo iri nyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika, vasevhi akasupere havana kuzviramba kuti hehe inofanira kunzwika nekukasika. Saka pawiriranwa kunzi record of proceedings richagadzirwa Mangwana musi wa21 roongororwazve applicant neye ari kumangariwa sevhi akasukuere voinspector record kana vagutsikana vari kuisa ivo maheads of arguments avo musi wechitatu.
Amai Sande vatiwo dare rapawo mutongo wekuti nyaya iyi ichanzwikwa musi wa27 Chikunguru.
Dare richazogara zvakare musi wechina rozwa nyaya iyi yetinoti apiwu. Kwanhasi kwakusikunzwika apiwu, kwakunzwika nyaya yekuti apiwu ngaita sitekunzwika.
Rimwe gweta resangano roona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Commission SEC, Advocate Charles Nyika ratsinhirawo richiti
dare ranzwa zvawiriranwa nevanomiririra mumangari nevanomiririra first respondents, vabvumirana kuti vachafaila maheads avo netime dzavawirirana nenyaya yozonzwikwa.
Vatongi vatiwo dare reHigh Court rinofanirwa kuve raita gwaro rinoratidza zvakaitika pakanzwika nyaya iyi musi wa21 Chikunguru. Dare ratiwo magweta anofanirwa kuvaisa kudare zvikonzero zvekusimbisa nyaya yavo musi wa26 Chikunguru. Dare rozonzwa nyaya iyi masikati emusi wa27 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare reHigh Court rasendeka parutivi mutongo panyaya yevamwe vanhu gumi nevaviri vakakwira kudare iri vachiti vanoda kuti rimise kukwikwidza kwevanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reTriple C musarudzo dzegore rino, vachiti vakanonoka kuendesa mapepa avo kunomination court. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaBongani Ndlovu vati vachazivisa pazuva ravasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reTriple C ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya here kana kuti kwete. kwetare vanhu gumi nevaviri vakakwidza chikumbiro ichikudare vatembe inkosi magwaliva vati nhengo zeTCCC hadzifanirwe kubvumidzwa kukwikwidza
isu tine confidence nekesi yedu nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri tichitsanangura nyaya yedu kudare saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena and tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro
asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi kwetari riri kumirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo vakanengoni vanotiwo chikumbiro chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudare risiro Magweta ange achimirira nhengo zeTCCC anosanganisira muzvinafundo Wolfman Mwewe vatavani mupofu navaJeremiah Bhamu Magweta aya ange achibvumirana negweta reZEC rimwe zvegweta reTCCC vatina Sherunganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vakakwidza chikumbiro ichikudare havana kupa umboo hwakakwana
tasumudza zveishu yedu kutaura kuti ko ivo interest yavo ndei nekuti havasi kukwikwidza musarudzo izvi vanhuwo vakatoregister kuvhota hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa23 August vavhotere munhu wavo wavanoda saka zvinhu zvinotishamisa kuti right iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako conditional right yekuvhotera munhu waunoda asi kuda kuti uyu adisqualifywe saka ivo benefit yako inenge iri yechii interest yako inenge yechii saka ndozvinhu zvatachikweshana nazvo nhasi izvozvo
kana dare rikatambira chikumbiro ichi zvinoreva kuti bato reTCCC rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa zvichakadaro kweta range rakamirira imwe kambani yenhau yeCenter for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatsa pulu vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika
vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming problem ndekuti judgment is just sometimes one line two lines saka isu hatinzwisisi kuti koti yarambirei because haina kutipa mareasons tichapiwa mareasons nekuinda kwenguva zvinoreva kuti hatisati tasvika pamutano wokuti makoti edu aakubvuma kuti technology ipinde mumakoti vanhu vaone kuti zviri kufamba sei apa mitemo inobvumira izvozvo asi ivo vanogara pamatare havasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro
saiti yaive yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padande mutande mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake dzimwe nyika dzakaita sesouth africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidza kuti hapana chekuvanza pane zvinenge zvichiitika ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
Mumwe mutori wenhau anonyorawo mabhuku ari chizvarwa chekuNigeria asi akapotera kuGhana, David Undein, anoti akachengetedzwa muusungwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport neZuro asati amanikidzwa kudzokera nhasi. Asi hurumende inoti ainge asina visa kunyange iye achiti aikwanisa kuripiwa panhandare yendege asvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyore mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Undein uyo akasvika munyika asina magwaro akakwana ekufambisa kana kuti visa nemusi wechitatu akaburiswa munyika nhasi mangwanani anokwanisa kudzoka kuZimbabwe kana agadzirisa mapepa ake vamangwana vaudza Studio 7 kuti Undein uyo aitsvaga upoteri kuGhana akasvika muZimbabwe neZuro haana kana mhosva yakapara kunze kwekuti akapinda munyika asina visa sezvinodiwa pazvizvarwa zvekuNigeria zvinopinda munyika
asvika kuno uku ndokubva taona kuti haana visa reimmigration vakaona kuti haana visa rake hakusi kuti pane chinhu chimwe chakaipa tanga aita kana kuti ndobva vamuti visa rako unofanira kuapply visa uchiri kunyika saka hauna visa saka takuti upfuure pakakaita futi rimwe rombo rakaipa rokuti pavakazopedza kutishanda naye ndege yanga ari mairi yanga yatosimuka so papa kudiwa kuti pagadzirwe imwe ndege yekuti azokwira adzokera
vamangwana vanoti vanoshamisika kuti Undein akatakurwa nendege sei asina visa uyewo vati ange asingafambirezve basa vaendera mberi vachiti kana akagadzirisa magwaro ake ekufambisa akasununguka kudzoka zvakare kuzoshanyira shamwari yake sekutaura kwake
izvi hazvireve kuti haabvumidzwi kuuya kuZimbabwe kana akangonogadzira mapepa akatida kudzoka kuZimbabwe vano uya tino kamchira wa enzi vese vano uya kinyika pedu kati ndokunge vana mape pake maringe nemirawo yedu yekudzidza nezvimwe
asi achipindura padande mutande rake reTwitter hundeini ashora zvikuru vamangwana achiti munhu anoreva nhema ati hatarisire kuti mushandi wehurumende anoburitsa pamadande mutande nezvenyaya dzeupoteri wemushanyi kuZimbabwe atiwo ashandisa gwaro rake reupoteri raakapiwa muGhana kushanyira nyika dzakawanda pasina dambudziko kunze kwemuZimbabwe pamashoko anyerwa padande mutande nemumwe mutori wenhawani mukurumbira Hopewell Chingono ekuti dai Zimbabwe isina kuburitsa munyika hundeini nekuti yakabatsirwa zvikuru neNigeria vamangwana vati Zimbabwe yakabatsirwa nenyika dzakawanda uye haingaregi zvizvarwa zvenyika idzi zvichipinda munyika zvisina magwaro nekuti nyika idzi dzakabatsira Zimbabwe munyori musangano runomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Zuj vaperfect Shomwane vati vane urombo nezvakaitika kuna hundeini
tine urombo kuti izvi zvaitika kumutori wenhau asi sesangano rinomirira vatori venhau munyika hatigoni kuti tinge tichitaura pamusoro penyaya iyi zvakadzama nekuda kwekuti chokutanga hatizivi kuti mutori wenhau uyu wauya munyika kuburikidza nebasa kana kuti achida kuzoita basa rake rokutora nhau kana kuti kwete
izvi zvatsigirwa navasilence kwande avo vataura vakamirira National Association of Freelance Journalists vati vanovimba kuti hundeini achagadzirisa magwaro ake odzoka kuZimbabwe
tinotarisira kuti kana zvikazofamba zvakanaka kana kuri kuti pane zvinenge zvichidiwa zvine chekuitwa nekutevedza maimmigration laws nezvimwe zvakangodero tinotarisira kuti anongona kuzodzoka futi muno muZimbabwe zvikafamba zvakanaka
hundeini aitsvaga upoteri kuGhana uye ashandisa magwaro mamwe chetewo kuuya kuZimbabwe asi iye achifanira kushandisa visa kuuya kuZimbabwe anotiwo akachengeterwa mumba yanga isingakodzeri kudzamara azoburiswa munyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Mapurisa emuSouth Africa anoti munhu mumwe chete akafa vamwe makumi mana nevasere vakakuvara muJohannesburg neZuro mushure mekunge rinofungidzirwa kuti igasi raputika mumigwagwa yeBree neRisk. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara muchiitiko ichi. Asi nzvimbo iyi inonzi ndiyo inoendwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinenge zvichienda kunohodha. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nevanotengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Tinoona kuti muna Brindo munouya mambuya mazhinji achinohodha. Vazhinji vanobva kuZimbabwe kana vachienda kuti vari kunohodha hembe zvipfeko kuSouth Africa kunyanya vanenge vachiuya muJohannesburg vane vachiuya muna Brie
sei vachienda munharaunda iyi
muna Brie ndo mune zvitoro zvakawanda zvikurusa zvine zvipfeko zvine mutengo iri pasi uye zvinohodhesa pfeko zvekuti kana munhu achihodha mutengo unotidzikei kana munhu asina kuenda kumachina achida kutenga zvinhu zvinenge zvichinyanya kutengeswa nevaya vatinoti maindia ndo musika wachona iwewo muna Brie so naizvozvo tinoona kuti kuputika kwakaitika muna Brie kwakanganisa zvikurusa basa reavo vanotenga nekutengesa kunyanya sei vanotenga zvipfeko kunyanya iyo nguva yechando inei yatinoona kuti inguva yekutenga majuzi inguva yekutenga zvinodziya
ko zvinhu zvakamira sei panzvimbo iyi pari zvino
paita dambudziko guru rekuti vanhu havachisiri kukwanisa mapurisa avhara kuti hapatisi kubvumirwa vanhu vanenge vachifamba ipapo sekuti hazvisi kuzivikanwa kuti kuputika uku kwapera here kana kuti chingave chakonzeresa kuputika ikoko chingave chiri chii naizvozvo kuri kuitwa tsvagurudzo yekuti cheputika chaputika chingave chii uye chapedza here kuputika kwacho asi tinoona kuti ini pandasvikawo panzvimbo iyoyo ndaona kuti pari kunhuhwa gasi nyange zvazvo zvisati zvaonekwa nemaziso kuti igasi asi mhino dziri kutaura idzo kuti igasi
pane zvamambonzwawo here nezvezvizvarwa zveZimbabwe kuti pangavawo neakakuvara here pachiitiko ichi
asati taziva kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvachigara mudzimba dzemudurikidzanwa dzinowanikwa dziri panzvimbo iyoyo yakaputika tichiri kutsvagurudza kuti tione kuti vakakuvara ivavo uwandu hwanga huri pamakumi mana nevasere saka tichiga kuti tsvagurudze tione kuti vakuvara ava pangawanenge paine vekumusha here ipapo.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaJanice Juru vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuenda kuRussia kupera kwemwedzi uno kunoita musangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Uyu musangano unenge uri wechipiri weRussia Africa Summit uye unonzi unenge wakanangana nekusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi nekuchengetedzwa kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yemuUkraine vanoti Russia iri kurwisa zvakasimba nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika iyi dziri kumahombekombe kwenyanza kunotakurirwa zvekudya zvichiendeswa kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kuita izvi kutsiva kubhombwa kwakaitwa zambuko pakati payo nedunhu rayakapamba reCrimea nevanofungidzirwa kuti mauto eUkraine. Apo nyika yasarirwa nemazuva makumi matatu nematatu kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, nengo dzeparamende pamwe nemakanzuru, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera munyika, vanopikisa vachinongedza kunhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF kuti ndidzo vana muparanzvongo. Asi ZANU-PF inoti haiite zvemhirizhonga ichiti inotevera shoko remutungamiri wayo vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuramba mhirizhonga kunyange hazvo vamwe vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Izvi zviri kuuyawo zvakare panguva iyo mapurisa akayambira kuti acharanga vezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vachawanikwa vachipesvedzera mhirizhonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vaGodfrey Kurauone pamwe nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza. Totanga nekunzwa kuna vakurauone kuti vanoti kudii nekukwira kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Mugariro mukomajonga watova mugariro watoziva kuti every election mapato anoenda kuziva kivondosaenderana pasi kuti hatidi mhirizhonga, but muchaona kuti zvavanotaura nezvavanosainira nezvavanozoita zvakasiyana. Nokuti mukatarisa izvi right now pese kuri kuzoitika violence, muchaona kuti vanhu veZANU-PF vari kuataka vanhu veCCC vaenda Masungo Central. CCC yakaita rally yayo, ZANU-PF yakadistriba vakadzingirira vanhu vakaita sei. I think makaona zvevhidhiyo yaitenderera pasocial media vanhu vezanu vakitema mota sevanhu veCCC, kureva kuti zvavanotaura nezvavanoita hazvienderani ende hazviwirirani. Tatinongozoona kuti pedza nguva kuenda kundosaina nazvo pasi kuvheki, nokuti vapedza kusaina vanosvika voita the right opposite.
Dr. Mavhaza, nyaya iyo hanzi ZANU-PF kunyange pakasainiranwa pari kuonekwa mhirizhonga ichingoramba ichikwira.
Chotanga nje kuti handibvumirane nekuona kwavakurauone, hatingi vachiri kukurawo kuti vanyatsoona. ZANU-PF handiyo nzvanga muromo, haitangi dambudziko ende haidzoreri. ZANU-PF takadzidzisa nhengo dzeZANU-PF kuti aiwa isu tagara tine vanhu vakawanda veZANU-PF, saka tinogoroverereiko vashoma? Ende tisu takaita kuti tive nedemokrasi muZimbabwe, saka tinogorovereko vanhu? Prosesi yedemokrasi haidi kurohwa. Asi zvinoitika hazvo vakurauone, kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'an'a dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu, asi hachisi chinangwa cheZANU-PF. Vamwe vanorwisa vakapfeka dzehembe dzeZANU-PF vasiri nhengo dzeZANU-PF. Chinangwa chavo vanhu ava ndechekuda kunyadzisa bato reZANU-PF.
Vakura uone, nesiriku itika izi, batu renyu radi kudzokera zvakare kuzeki kutaura kuti ona chibvumirano chiye chamwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo.
Mukoma Jonga, ndakapindura mubvunzo wenyu. Mukoma Mavhaza vati kune dzimwe nhubu kuZANU-PF. Ndadaro ndijekese mukoma Jonga kuti nhubu yekutanga ndi Emmerson Mnangagwa pake zvake because pane musi wakaadressa kumapostori. He was very clear kuti imi imoita zvokuchengeterera vanhu. It's no rakasha. Those are the words from the president wenyika. President wezanu-PF. So chindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwaiya achidaro vanofungei. Mukuru wavo achiti kwanzi isino rakasha. Then kupindura mubvunzo manibvunza mukoma Jonga. Zeki we have been to Zeki with so many issues. Kwete violence oga. But hapana anything chinobva kuCCC chinoteverwa neZeki.
Dr. Mavhaza hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga pindura itinzwi.
Kuda anje kuti vakuraone pane pamatirashi kei zvikuru. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vamunangagwa havasiriwo nhubu. Uye zvipa vakati isu tinorakasha havana kureva kurakasha kuzvibhakera. Vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakera. Saka musaita kuti musinganzwise chishona. Chepiri kana kuti isu tinokuurayai dzura takuurayai pavhoti kufa nekukundwa. Kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa aiwa zanu-PF haisimhondi mashandiso emazwi hatina tinzwisise isu totori nechikwata chetinonzi varakashi kuzanu-PF hatirakashi nezvibhadzira vanorakasha nekunyora vanorakasha nekutaura dzebato ravo vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanu-PF tokurakashai pamashoko kwete pazvibhadzira.
Regai tinzwe vakuraone.
Ndo zvinoita mukoma Jonga kana wajoina zvigure. Unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviragenesi yekonjenzi. Zvinhu zvausingabhilivhi mazviri. Unopedzera wongozvitsigira asi unonyatsokuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake. ZANU-PF yakatanga mhirizhonga kare kubva kugukura hundi. Tikauya kuna 2002 tikabvapo kuenda pa-2008 election. Nanhasi vanongoita violence. Hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kweZANU-PF. Zvokusavhaira nekweZANU-PF nhasi because it's non worldwide, it's non country wide kuti mhirizhonga kana chiuya zvematongerwo enyika inoudzwa neZANU-PF. Saka havana chekuimbisa vana veZimbabwe. Saka angatovimbisa vana veZimbabwe chete iviolence nekuvhundusira vana veZimbabwe kuti vavhotere nekutya but kwete nekuti vakagona basa. Takaita hapana.
Vamavhaza mashoko enyu ekupeta.
Mukupedzisira ndinoti aiwa musanyebedzere kupenga. Hatingatore bato rezanu-PF sezvikure. Ini ndinotaura chokwadi sezvazviri. ZANU-PF ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko. Saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti tichapa
ZANU-PF ainaurira rusununguko vamavhaza. Vanaamba vedu isusu vakarwira rusununguko. Ngavauti joga manje kuti kwanzi kunopera.
Chiregai kuti vataure vapedze. Taurai tinzwe vamavhaza.
Zvakanaka imi kupedzisira vakuraonesi. Handizivi kana muchinge maradzi ava ndinoti hangu kwamuri handina kuti munopenga ndati musanyebedzere kupenga. So ndakuenderera mberi ndichiti kuvana veZimbabwe. Aiwa. Tingataura zvakasiyana-siyana, tinganongedzerana, chinokosha nhasi hakusi kutsvaka kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani. Ndechekuti iwewe mwana weZimbabwe pauri regedza mhirizhonga.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuSpain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurauone veCCC vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo. Makundano makuru enhabvu yemadzimai kana kuti 2023 FIFA Women's World Cup atanga nhasi munyika mbiri dzaari kuitirwa dzinoti New Zealand neAustralia. Mumutambo wekutanga New Zealand ichikunda Norway 1-0. Mumutambo wechipiri Australia yakundawo Ireland 1-0. Mumwe mutambo uriko mangwana mangwanani uri pakati peNigeria neCanada. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kumakundano aya dzinosanganisira South Africa, Morocco neZambia. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Round Table na State PM apo tiri kutarisa mutongo weElectoral Court wekubvumidza amai Elizabeth Valerio kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemi na Gift Dube.
So kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA.